Chokwadi nderekuti padhi haina kudzinga vanhu ivo vanhu vakazidzinga nekuti vakajoina imwe padhi zvikanzi hai we are no longer MPCT saka constitutionally vakazidzinga
ko ichokwadiwo here chatiri kunzwa kuti amai kupe ndo vari kunzi vachatora mhiko yekutungamira vanopikisa
aiwa haisi chokwadi hapana basis of that reporting imatlingi nje it's just malicious politics aiwa hapana